Pari zvinezvi tiri kuita bishi tichimhanya mhanya kuti tinge tigadzisa nyaya yemvura. Dambudziko riripo panyaya yemvura ndechekuti nderekuti mari yekutenga machemicals yakuwandisa nekuda kwekudonha kuri kuita dhora remuZimbabwe. Pataishandisa mari inoita 3 million tichiri pa1:1, iko zvinezvi takuda kushandisa mari inoita 45 million RTGS kuti titenge madhora ekuAmerica mashoma-shoma anosvika 2 something million kuti tinge tichitenga machemicals. Chanyanyonetsa ndechekuti hatisi kuwana rubatsiro kubva kuvanofanirwa kunge vachitibatsira vakaita sereserve bank rwakanyanyisa kuti tinge tichitenga machemicals anopedza mwedzi mitatu zvinodikwa zvaisimboitika. Pari zvinezvi tinogona kuwana mari shoma-shoma ekuAmerica inotenga machemicals emazuva mana, 4 days. Patinopedza 4 days ipapo tinenge takusungirwa kumhanya-mhanya, ende munoziva mamwe machemicals acho haatengwi muZimbabwe, anotengwa kunze kwenyika. Mune makutuma vanhu neusiku masikati barira mhanya kuti munotenga kwaanogadzirwa ikoko, dzimweni dzenguva munosvika kusina. Saka hazvichesina kurongeka sezvazvaive. Zvimwe zvinoitika ndezvekuti mitengo yemvura yacho semabhadharirwo ainoitwa nevanhu yamitengo mushomanana isingachakwanisi kuwana ikabatanidzwa ikaita simba rekuti itenga mari yekuAmerica.
Vagari vanotambira here zvamuri kuvaudza uye vanonzwisisa here?
Vagari ngavanzwisise kuti madhamu ati kutaura kuti tinopa mvura nawo aya akava kwakare 1952. Saka izvozvo ndanga ndichichema kuhurumende kuti dai mavaka kunzi Musami nemuda dams kuti tinge tichibatsirana. Harare yaremerwa zvisingamboiti zvekuti pari zvinezvi tinopa mvura zvimba tinoipa mvura padimba bandiko re snake park up. Tinopa zvemvura ana Gromonzi pabandiko rana Caledonia uko. Tozopa mvura kuchitungwiza. Tozopa mvura kuNorton. Tozopa mvura kuRua. Nekuepwet nesuo zvakare maharare ende vazhinji vari kupuwa mvura iyi kubhadhara kwavo kunonetsa kuti tivanyime tinotya kukonzera zvirwere. Saka dambudziko ratasangana naro nderekuti takombwa papoto yaakuita diki. So kubva 1952 kusvika nhasi zvinonyadzisa kuti hapana chivakwa chitsva chakaitwa nesu chinoita kuti vanhu vedu vawane mvura pari zvinezvi. Ingori tarisiro chete kukanzuru dai atipa mvura. Asi mvura iyi yashoma inosungirwa kuva kwaimwe madhamu matsva.
Saka moita sei nenyaya iyi?
Ndinokumbira kuma MPs edare muParliament, ZANU PF neMDC nevamwe vose kuti yanguva yekubatana kuti musapasise budget muParliament rinenge risina mari yekuvaka madhamu matsva nekuti munourayisa vanhu. Zviya zvekuheklana nekuita mafanizi muParliament mbosiyai zvina zvichisina kumira zvakanaka. Tinoda kuvakwa kukuva kuti kudhamu rivakwe rekunzvi nemusami nemuda madhamu matatu iwaya avakwe. Mukangopasa henyu bhajeti muchifunga kuti kanzuru ichapa vanhu mvura nemafanizi aya anoitwa muParliament hazvichisina kumira zvakanaka baba nhiya. Ngatishandei pamwe chete tigadzise dambudziko iri.
Vagomba, kana makatarisa nyaya iyi kuti yava nenguva akareba chose ichinetsa, zvino vanhu voita sei? Hongu tinonzwa kuti munokumbira kuti hurumende dene yadari dene hurumende yadari, asi pari zvino vanhu havana mvura vari kunetseka. Zvoitwa sei kuti vanhu zvivaitire nyore?
Iya, pari zvinezvi takagadzira mabhauzazi anosvika 20 ekutora mvura tichiendesa nzvimbo dzakaomerwa. Zve takaisa mari parutivi yatiri kuda kumhanyisa kutsvaga tinoti mamobile and modular treatment plans ekuti tinge tichisungiridza tinenge takungotsvaga kuti pane mvura ndepapi tonosungirira chinhu ichocho chogenerata mvura topa vanhu. But zvese izvozvo mazano aizvozvi atingati short term. Chokwadi chacho chacho ndechekuti long term strategy yedu inosanganisira kuvakwa kwekunzvi nemuda nemusami dhemu. Ende izvi zvinhu zvandiri kutaura izvi zvinhu zviri muzvinyorwa zvakasosiyiwa nevarungu ma1979 kuti kana tichienda mberi ngati gadzirisei asi hasati zvagadzirwa. Saka zviripo ndezvekuti ndichatsvaga minista wemvura vaperenzishiri ndichataura zvakare naminista wedu waJulai Moyo kuti timboita water conference yekuti tiri papi inouya maMPs vemari, mainjiniya vese, munhu ari muHarare ari concerned neupenyu hwevanhu, anokoshesa kurarama kwevanhu ende anokoshesa kuti kurarama kwevanhu kunoda mvura. Toita meeting iyoyo yatichaparura zvikamu zvine chekuita kuti iwe uchaitei inini ndichaitei. Tosiya nyaya yekungotarisira kanzuri chete, izvo zvimwe zvezvinhu zvacho pamutemo zvisingaitwi kukanzuri zvichiitwa kumabazi ehurumende.